Chief and Tani, when you call a fender.
Bango my jeb,
who come my levels.
Are you jet?
That's the most when I'm come a fan.
Rock fender gonna get.
Nikela, slay chokwa di kusa tender. Huro indi kata to tender. Pakada inda toba muroi. Nekuti, apana ai, gaya di chadai. Asi mwari ndi mi mega. Nekuda kwenya, shaza murikuramba muchidira. Mwari wangu andi china chinyarira. Cheroba nonzi pane muko nonda we kumira. Patafura ne mati mambo, na we kuchira nenya. Shaza murikuramba muchidira. Mwari wangu andi china chinyarira. Cheroba nonzi pane muko nonda we kumira. Patafura ne mati mambo, na we kuchira. Makaita kutoti nitore mukombe vamwe makava pipe kwa ine mukadi panzimbe. Nekuda kwenyu ndakapekezwa kanyembe. Daive turo pati ndachova zombe. Ndatokwa na pamazimse. Mambo,